Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tikipeta yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemuvhuro chikunguru 13, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 woramba huchikwira. Vamwe vagari vekwaMarange votyira kupararira kweCOVID-19 mushure mekuungana kwevatenderi vekwaJohan Marange munzvimbo yavo vari zviuru nezviuru. Vemakereke voita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika pasina MDC Alliance neZANU-PF. Mwanasikana wevashakabvu Nelson Mandela naWinnie Mandela Zinzi Mandela ashaya muJohannesburg, South Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira zvishoma kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi masere nemashanu kana kuti 985. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu vatatu nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava vaviri vakabva kuSouth Africa uye mumwe chete akachitapurira munyika. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanosvika mazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 288 ichiteverwa neBulawayo ine vanhu zana nemakumi masere nevatatu 183. Mashonaland Central ndiyo ine vanhu vashoma vabatwa nechirwere ichi vanova gumi nemumwe kana kuti 11. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 munyika wakwira kusvika pagumi nevasere kana kuti 18. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika kumazana matatu nemakumi maviri nevasere kana kuti 328. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi masere nezvisere kana kuti 88,000. Zvichakadaro mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nezvina kana kuti 594,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, vanhu vafa vachisvika zviuru gumi nezvitatu zvinova kumatatu nevasere kana kuti 13,238. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri zvine makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 297,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 12.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa uye kufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi matatu nezvishanu kana kuti 135,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni matatu nemazana matatu ezviuru kana kuti 3.3 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 569,000 vapora vachidarika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million. Zimbabwe iri kukurudzirwa kuti igare yakagadzirira kuwedzera zvakanyanya kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvichirira kusamira zvakanaka kwezvinhu muSouth Africa panyaya yekurwisa chirwere ichi. Nezuro, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakasimbaradza urongwa hwekuedza kudzivirira kupararira zvakanyanya kwechirwere charura pasi rose ichi. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Dunhu reHouting, iro rine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawandisa muSouth Africa, ndiro rave nevanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muSouth Africa. Nyika iyi ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi, vanodarika zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nematanhatu kana kuti 265,000. Vanhu vafa muSouth Africa vadarika zviuru zvina zvine zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 4,187. Mumwe chiremba muguta reJohannesburg, Dr. Shepherd Mapisa, vaudza Studio 7 kuti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda reCOVID-19 muSouth Africa kuri kukanganisa nyika yeZimbabwe mukurwisana nechirwere ichi. Vakurudzira hurumende yeZimbabwe nevatori venhau kuti vazivise vanhu zvizere nezvechirwere ichi. Dr. Mapisa vakurudzira nyika yeSouth Africa neZimbabwe kuti dzivhare muganho yadzo kuitira kuti pasave kana nemunhu mumwe chete zvake anoshanya kana kufamba-famba pakati pemiganho iyi. Asi chimwewo chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita, icho chinogara munzvimbo yeKenton Park kumabvazuva kweguta reJohannesburg, chinoti achibvumirane nekurudziro iyi.
Ini ndiri gogo vakurarama nemusika mabasa hakusisina. Nguva yezvikafu iye dzaimbotukwa zvokuti wega unoti nai Mwari singa kumba kweduwo zvakune upenyu. Zvinhu hazvichatiitira munhu, zvaomera isu maforeina. Zvokudai mabhodha anga avhurwa, aiwa taienda hedu kumba.
Dr. Mapisa vatiwo vane chokwadi kuti vanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe vakawanda kudarika huwandu huri kupiwa nehurumende kana huri kuburiswa munhau. Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology, Dr. Rick Mkonza, vanoti nyika yeSouth Africa inofanira kuvhura maziso sezvo pachine huwandu hwevanhu vari kufamba-famba madiro pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe.
Nyaya yakanaka kuZimbabwe nekuti tinoziva kuti vana veZimbabwe neSouth Africa kunyange miganho yakavharwa asi vari kungofamba.
Imwe unyanzvi mune zveupfumi, Dr. Edima Hembe, vanoti nyika dzeSouth Africa neZimbabwe dzave panguva yakaoma.
Tisinge zvokuti mai vatsva musana, baba vatsva dumbu, nokuti Zimbabwe yacho iri kutambudzikawo, South Africa yacho iri kutambudzikawo, World yacho iri kutambudzikawo.
VaMahembe vatiwo upfumi hwenyika yeSouth Africa ukakanganisika zvinokonzerawo matambudziko kuZimbabwe.
Vanhu veZimbabwe vanga vachigara vachisenda mari, tinoti maremitensi kuZimbabwe kubatira mhuri dzavo, vacharamba vachishushika. And zvinoreva futi kuti ikonomi yeZimbabwe icharambawo ichiafektika nokuti taibatsirika kunyanyanyanya nevana vedu vanoshanda muSouth Africa, taibatsirika nenyanyanyanya nekuimpota zvinhu zvikuru kubva kuSouth Africa.
Hapana ari kuziva pari zvino kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvafa kana kuti zvabatwa nechirwere checoronavirus zvingani muSouth Africa. Bepanhau reChronicle svondo rapera rakati vamwe vanasikana vaviri vemba imwe chete nekuBulawayo vakafa nekuda kwechirwere ichi muSouth Africa. Studio 7 haina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kune mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvabatwa nechirwere ichi, sezvo vati vange vakabatikana. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvinogara muSouth Africa nekuda kwemamiriro asina kunaka akaita upfumi pamwe nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7, ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kudzingwa basa kwevamwe vakuru vakuru vezvipatara zvehurumende munyika hakuna zvakawanda zvakunonyanya kubatsira sezvo paine zvakawanda zvinoda kuwandudzwa zvikuru panyaya yekubatwa kwevashandi mubazi rezveutano. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association Lainok Dongo vati kungodzinga vakuru ava hakuna zvakanyanya zvakunobatsira sezvo paine zvakawanda zvinoda kugadziriswa munyaya dzezveutano, kunyanya nyaya yemari yemihoro yavakoti naana chiremba pamwe nevamwe vashandi vezveutano. Vato Health Services Board pachayo inofanirwa kugadziriswa.
Panotiwa kuti pagadziriswe nekuti iyo handeya ikazarana mukozi mari, iyo handeya ikazotishandirwa mari. Asi vanewo zvavaiita zvaiita kuti chirove tiine frustration sevashandi vaikundukuita frustration.
Health Services Board yakazivisa nezuro nezvekudzingwa kwevakuru vakuru vezvipatara zvehurumende zvinoti Parire Nyatwa, Salim Gabe, Chitungwiza, United Rural Hospitals uye Ingucheni. Mukuru weHealth Services Board Dr. Paulinos Kosana vaudza bepanhaure Herald kuti vakuru vakuru ava vakamiswa basa sezvo bhodhi ravo riri kuda kushandira mashandiro ezvipatara izvi. Hatina kukwanisa kubata Dr. Skosana sezvo vange vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Mutenderi wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vati hapana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti Dr. Skosana ndivo vanoziva zvose. Mumwe wevadzingwa basa ava asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vakangonzi basa rapera sezvo bhodhi rave kuda kuvandudza zvinhu. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti matambudziko munyaya dzezveutano angagadzirisika kana Health Services Board pachayo yagadziriswawo.
Kudzinga vatungamiri vezvipatara zvikuru zvehurumende pasina kugadzirisa zvaita kuti mabasa ezveutano munyika adzikire kusvika paari nhasi uno hazvina zvazvinobatsira. Iyo Health Services Board pachezvayo haisisina kukodzera kuti inge ichitungamira mabasa ezveutano saemployer nekuda kwekuti Health Services Board haina kana simba rainaro. Health Services Board haisati yambogona kugadzirisa zvichemo zvevashandi vezveutano.
Chiremba vanoshanda vari kuAmerica Dr. Simbiso Ranga vati dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa inyaya yekuti vashandi munyaya dzezveutano vapiwe mari yemihoro yakafanira, kwete kuti vakuru vakuru chete vave ivo vanopora nyemba nemusana vashandi vachitambura.
Masiyo ngatambire mari dzinoenderana nebasa ravo. Machiremba nanamukoti vatambirewo mari dzinoenderana nebasa ravo.
Pari zvino vanamukoti munyika vari pakati pekuramwa mabasa vachiti mari yavanowana haichaiti kuti vakwanise kuramba vachienda kumabasa. Vadongo vati nekuziva kutambura kurikita veruzhinji munyika vakazvipira kuenda kumabasa kana hurumende ikangogadzirisa zvichemo zvavo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano uku kunonzi kwave kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vave kufunga kusimbisa zvakare kurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba kana kuti lockdown muHarare neBulawayo. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu 276 kana kuti 288 nechirwere ichi muHarare uye 173 kana kuti 183 muBulawayo. Dr. Ranga vanoti danho rakadai rinoda kuitwa kana hurumende yanyatsokurukura nevanhu kwete kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Varusiki vatsinhirawo izvi vachiti kudzorera lockdown munyika kunowedzera kuti veruzhinji vatambure sezvo vanhu vakawanda vachizvishandira vega.
Nekuda kwemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi dzemunyika medu memuZimbabwe, tichitarisawo zvekare kuti veruzhinji vanozviitira mabasa avo emaoko. Pane kuti titi vanhu vagare zvekare kudzimba, vanhu ngavakurudzirwe kuti vange vachicherechedza maguidelines eWHO, iwo maguidelines anotarisira nyaya yekupfekwa kwemaface mask, social distancing, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro.
Uwandu hwevanhu vaive kutapurirwa chirwere munharaunda hwave kutemesa nyanzvi dzezveutano musoro sezvo vamwe vachitiwo vanhu vari kuvhenekwa chirwere ichi munyika vachiri vashoma zvekuti vabatwa nacho vanogona kunge vakatowandisa. Vamwe vave kuonekwa kuti vane chirwere ichi vatofa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vateriri, musa tanganwe kuterira zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelivetalk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashort wave.
Mapato makuru munyika anoti ZANU PF ne MDC Alliance haana kupinda mumusangano wanga wakokerwa nemasangano emachechi kuti uzere kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika zvingagadziriswa sei. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mazulas Musanganya uye weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vanhu vazhinji vanga vari pamusangano uyu vatenderana kuti tiri musituation yeemergency nokuda kwenyaya yemamiriro akaita kuzvipatara munguva ino yecovid-19. Vazhinji vari kutya kuti gadziriro yedu yecovid-19 inenge ina maburi kumanejewa kuri kuitiwa crisis iyoyo kuchipatara inenge isina kumira zvakanaka. Tiri kunzwa kuti pana mapositions akawanda ari key muministry yehealth asati ava field. Asi tiri kuzwa kuti vamwe vari kudzingwa nenyaya iri kuitika yecovid ikabuda mabudiro airi kuita sezvatiri kuona kunana South Africa. Zvipatara zvedu zvakaita zvazvakaita izvi pangaita dambudziko guru. Vanhu vataurawo pamusoro penyaya yemamiriro akaita kunze enzara neurombo hwakuramba huchikura mukati menyika. Nyaya ine chokuita nebumbiro remutemo. Vanhu vazhinji vari kuti nyaya zhinji dzatakatarisana nadzo dzinogona kugadzirika. Tekutanga kana tikatora seriously nyaya yebumbiro remutemo timbomira kuita machanges econstitution tisati tatanga kuiapply. Nyaya yetatu yabuda inyaya yabudiswa zvikuru nenyaya vanhu vanobva kumaregions vari kuti pane nyaya dzisina kugadziriswa nyaya dzekare. Vataura pamusoro penyaya yegukura hundi, vamwe vataura pamusoro penyaya yemaabductions, vataura pamusoro penyaya even yemamwe macases akaita seanaita izamara. Nyaya yechina inyaya yeupfumi hwenyika. Vanhu vazhinji vari kuti vari kuona hongu kuti hurumende iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa upfumi hwenyika, but vari kufunga kuti kuisa zvigamba pabhurugu rakanyanyisa kudambuka.
Zvii zvasungwa pamusangano uyu?
Chekutanga ndechokuti panotsvakwa kuti kuvakwe nhaurirano yenyika yese. Tiri kutsvaga kuti tidane musangano wakati kurei unouya mapolitical parties, unouya madzishe, unouya vanhu vekusecurity, unouya vanhu vemachapter 12 institutions, unouya macivil society, unouya mabusiness, unouya mastakeholders akasiyana-siyana.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunhare muHarare naMapulus Musanganya uye weStudio 7. Hurumende svondo rapera yakapa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act inoita mamiriyoni manomwe nemazana mashanu ezviuru zvemadhora emunyika kubato reMDCT iro riri kufanira kutungamirwa naMuzvare Kupe, kunyange hazvo bato iri risina kuwana mavhoti anoita kuti rikodzere kupiwa mari iyi. Mari iyi yaifanirwa kupiwa kubato reMDC Alliance riri kutungamirwa navaNelson Chamisa, iro rakawana mavhoti akawanda anodarika zvikamu zvishanu kubva muzana zvinofanirwa kuwanikwa nebato pasarudzo kuti rikodzere kuwana mari iyi. Hurumende inonzi yakapa bato iri mari iyi ichitevera mutongo wedare reSupreme Court, iro rakati MDC Alliance harisi bato rezvematongerwo enyika. Muna Chivabvu, mutongi wedare repamusoro Justice Nyaradzo Munangati Manongwa, vakapa mutongo unorambidza hurumende kupa mari iyi kubato reMDCT mushure mekunge MDC Alliance yaendesa gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nyube kumatare richida kuti vaziyambi varipe mari iyi. Gweta rezvemutemo vakidzidzisa zvemutemo pa University of Kent ku Britain, Dr. Alex Magaisa, vanoti izvi zvaitwa nehurumende hazvinyanye kushamisa, asi yakapotsa zvikuru sezvo nyaya iyi yanga ichiri kumatare edzimhosva. Ngatinzwe vachitsanangura.
Izvi zvaitwa nehurumende hazvinyanye kushamisa, asi vakaposha. Hazvishamisi nekuti ndiko kwagara kwakarerekera mhepo yacho yekuti vari kusapota vanhu vekwamaikupe nekunana Monzora. Izvi zvagara zvichionekwa kwemavhiki akawanda kubvira pakabuda judgment yekusupreme court muna March 2020. Asi zvaitwa nehurumende izvi zvine kakuposha kakakuru nekuti inyaya iri kumatare. Vangadai vamira nyaya iyi yapedzwa kumatare. Zvese hazvo handioni kumatare kwacho kwanga kuine chimuko chinobuda, nekuti maonero angu ndeyekuti matare ari kurerekerawo kune zviri kugondiwa nehurumende izvo. Saka mari yacho yagara ichangoendeswa kuMDCT kwana Maikupe nanaVamonzora. Saka handioni hangu ichinyanya kuchinja chinhu chikuru.
Asika Dr. Magaisa, tinoona kuti hurumende yaenderera mberi nekupa mari kuMDCT iyo nyaya ichiri kumatare edzimhosva. Zvinorevei tichitarisa nyaya dzekuteverwa kwemitemo munyika?
Nyaya yokuti hurumende yaenderera mberi kupa mari iyo nyaya ichiri kumatare edzimhosva isati yapera inotaridza kuti hurumende hainei nemutemo, uye inotaridzawo kuti ivo vakapuwa mari iyi vanozvitiwo vanhu vanotevedzera mutemo, vanotevedzera constitution. Kungotaurawo nekuti dai vari vanhu vanotevedzera mutemo nekutevedzera constitution, vangadai vatayirwa dai nyaya iyi yadi yapera kusupreme court kwairi kunzi iriko. Asi zvaitwa nehurumende izvi kutoshora matare, uye kutotaridzawo matare acho kuti haana kana nendava yese, nekuti chavanenge vachingoda kuti vaite vanongoita.
Vanga vari gweta uye vachidzidzisa zvemutemo paUniversity of Kent kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanasikana wevashakabvu Nelson Mandela naWinnie Mandela Zindi Mandela ashaya muJohannesburg, South Africa nhasi. Zindi anga ave nemakore 50 ekuberekwa. Nepenyuro yeSABC News yazivisa kuti ashaya ari mune chimwe chipatara, asi haina kutaura kuti afanei. Zvindi akaita mukurumbira wakanyanya apo akaverenga tsamba yakatomerwa navaMandela vari mujeri kuruzhinji, vachiramba kutambira kurudziro yevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaPW Botha yekuti vaburiswe mujeri kana vatenda kuti ANC isarwise hurumende yeudzvanyiriri yaivepo. Zvindi anga ari mumiriri weSouth Africa kuDenmark. Vanotengesa zvinhu zvavo pamutsika unozivikanwa zvikuru muchitungwisa unonzi Jambanja vanoti vakatarisana nenjodzi yekubatwa nechirwere zvakaita sekorera neCOVID-19 sezvo pamutsika uyu pasina utsanana. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusika wejambanja sezvo pasina mvura yemupombi uye zvimbuzi zvepo hazvisi kushanda. Mumwe mugari wekuunit N baba Mutize Mutize vanoti upenyu hwevanhu vanoshandisa musika uyu huri panguva yakaomarara sezvo pasina mvura iyo iri kunetsawo muchitungiza yose.
Uya nematoere zvatina zvichitungiza yese yanetsa nenyaya yemvura zvinoita 2-3 zvino mvura.
Gogolona Mutusa avo vane makore makumi manomwe nerimwe chete vanoti kunyange hazvo pamusika apa paine njodzi yekubata zvirwere vanoenda kunotengesera zvinhu zvavo pamusika uyu kuti vakwanise kuriritira vazukuru vavo vashanu vavakasirwa nevana vavo.
Dai vatiitiwo zvidikidiki kana kuuyawo kuzotipawo chikafu vazukuru ndinavo saka tine chichemo kuti dai vangotiregerawo timbotengesawo matembere muriwo ndopatiri kurarama nao.
Mumwe murume akaramba kudomwa nezita anoti inyasha kurarama muchitungiza nokuti hakuna nzvimbo mumusha wechitungiza yakachena uye kana ine mvura zvayo inobuda mumapombi.
Mumwe mumuchitungiza muri kutorarama nyasha dzaMwari mama tatiri kwakanaka apo zvinga tatira masuji mazaro akaita masuji mudzimba mamunoona mune vanhu pamwe potozi pakatobhuloka dzimba 5-6 pasina kana netendesi yavo hapana chinhu asi tadzirudzii kushanda muno mama tobvapozve hatizivi kuti kutereka kuti tokutsvagamari kuti muno mwetongeratiwo mhosva here torarama sei kubvunzawo mubvunzo kwamurinzi mune makambo ose mafambiro amaita kudaiko haakwemahwandire kwemahwandire.
Murume uyu anotiwo munhu akarwara mudumbu anongomhanyira mumahombekombe emusika onobatsirika ikoko zvokuti vanhu vanotombotsika tsvina iyoyo votoshaya mvura yekuibvisa pabhutsu kana mutsoka dzavo.
Zvitorarama upenyu hwongoti ungatarisa munhanzwa mudumbu izvo zvingatarisa mombe zvirikukura kwedzo dzabva kuruzevha handizvo vanhu ivavavo vatobva kumba kudzimba dzavo nengoro dzavo tendei checho kutoenda kutendei hauna tendei anoenda kwese kwaparara ichinaya yakazara nyika yese ikoko kwazara wakati zvitotamba uchifamba apa unozoitika.
Mukuru wesangano rechitungiza Residence Trust Muzvare Diana Alice Kuvheya vanoti kanzuro yechitungiza yakavimbisa kuvaka zvimbuzi pamusika wejambanja newepachigova nyika asi hapana zvati zvaitwa.
Muno muchitungiza hatina indastri yekuti tinorarama nayo kana tinoshanda vanhu vakurarama nekutengesa zuva nezuva. Kumamaketi kwacho kunosanganisira kujambanja kwamakoni hapana pekutengesera kwese kwana chigova nyika hapana pekutengesera asi kanzuri yakavimbisa iri kungotora mari pachena yatisiri kuziva kuti tiri kuenda kupi vakavimbisa kuti vanhu vanezenge vachivakirwa pekutengesera pekuti kana kwanaya vanenge vaine mashedzi uye zekoro vachazenge vachigadzirwa matoilet.
Muzvare Kuvheya vanoti mapazi ehurumende anosanganisira bazi reutano anofanirwa kuenda kunoona zviri kuitika muchitungiza.
Saka taikumbirisawo muchitungiza municipality, minister of local government, minister of health pamwe chete necentral government kuti vapindire pamatambudziko atiri kusangana nawo muchitungiza kuti vaone kuti vanotigadzirira sei kuti tikwanise kuwanikwa tichiraramo upenyu hwakanaka pasina marara mudzimba kana munzira pasina masuweji mudzimba pane pekutengesera nekuti ndo pane raramo yedu.
Chitungiza yakagara pamusoro pebhambu rezveutano iro rinogona kuputika chero nguva vanhu vakawanda vakafa kunze kwemvura isiri kuwanikwa mumapombi. Marara haasi kutakurwa mudzimba izvo zviri kupa kuti nhunzi dziwande munzvimbo iyi. Vanhu vakawanda vava kupona nemvura yemuzvibhorani vasina zvibhorani vachiita mvura yekutenga kune vane zvibhorani. Meya wechitungiza Town Council Love Momaiko vanoti dambudziko rekushaikwa kwemvura riri kukonzerwa nekuti chitungiza haina dhamu guru rinopa guta iri mvura. Guta iri rinowana mvura kubva kulechivero kwokunobvawo mvura inoshandiswa neguta reHarare. Vamaiko vanoti kanzuro yavo ine hurongwa hwekuvaka musika nezvimbuzi zvakanaka kuitira kuti vanhu vashandire panzvimbo dzakatsvinda kuitira kuti utano hwavo husaiswe munjodzi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr Ruth Labode vanoti maguta ese emunyika akatarisana nedambudziko remvura asi Dr Labode vanoti makanzuro ese anosungirwa kuwanisa vagari mvura yakachena nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 pamusika wejambanja muchitungiza ndini Kiri Muzama.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCovid-19 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vagari vekwaMarange voshira kupararira kwecovid-19 mushure mekuungana kwevatenderi vekwaJohani Marange munzvimbo yavo vari zviuru nezviuru. Vemakereke voita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika pasina MDC Alliance neZANU-PF. Mwanasikana wevashakabvu Nelson Mandela naWinnie Mandela Mandela ashaya muJohannesburg South Africa nhasi. kutaba tashuka kumagume shirongwa chedu chanasi iwe inesu zakare mangwana kana mchida kutitumira samba mboja zitumire ku studio7@voanews.com mwanukwaniso kutuwa na uzidupa www.voashona.com inindini chonga kande miri ndo mu Washington DC.